Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 9th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the forthcoming ZANU-PF Annual People's Conference.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 mid-wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the forthcoming ZANU-PF Annual People's Conference as some regions endorsed President Emmerson Mnangagwa as the sole party candidate for the 2023 presidential election.
Thousands of people are expected to attend this year's event at Goromanza High School in Mashonaland East Province. The theme of the conference is Modernize, Mechanize, and Grow the Economy Towards Vision 2030.
The conference is being convened at a time four regions have already endorsed President Mnangagwa as the sole party candidate for the 2023 presidential poll.
According to the ruling party, the endorsements are being done in line with the party's constitution. Against this background, ZANU-PF says it is important to establish one center of power in order to diligently implement all resolutions that will be made at the annual People's Conference.
Join the show right now so that we can discuss this issue. Remember that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
And before coming to this show, Jonga, we actually talked to Mr. Opet Mpofu, who is the Secretary for Administration for the ruling party. Let's hear what he said about the annual conference.
The theme is already there. It's actually to do with development and also addressing the economic issues of the country, which are top on the agenda. And we'll be having some key presenters from government as well as from the party on issues that actually are affecting the people. That is to do with the economy and the state of the party, and also what we have to deal with the resources that we have as a country and how we want to beneficiate them. ZANU-PF ndelilombono lokuthetha forward-looking. Sihlala siresi la makandidates ethu isikhathi singakafiki. Abantu sithembe ukuthi basitshengisele umcabango wabo lombono wabo kungakafiki isikhathi. So umbono wabo yiwona lo othi kube ngubaba uMnangagwa. Kuqalise khathesi. Sisafuna ukuthi sinike ithuba lokuthi ahlale esikhundleni, ajayele, abele nendlela yokuthi ilizwe alikhokhele ngendlela bani.
That is Mr. Opet Mpofu, the Secretary for Administration in the ruling ZANU-PF party. Ye, kunjalo ke zulukandaba lingalithola njani lapha likhona ke endaweni zonke zomhlaba. Lapha ke Jonga siyachova sibe lamhlanje sikhuluma nge annual people's conference.
Don't forget to count. It's the 18th.
Yes,
18.
Yeah, kunjalo. Yeah. Kaya kule
skate sithi bakuqalisa. Yeah.
18.
Yes.
Yeah, uyacho lapho joga sibili ukuthi umhlangano lo umhlangano omkhulu kakhulu. Uyabo khona ngale ke eGoromonzi esikolo ke eMashonaland East. Siyabona ukuthi ke ngokukhuluma kwabo bafuna ukuthi bakhulume ngezomnotho. Kodwa ke kunjalo bafuna ukuthi nje kukhunjuzwane ukuthi ozamela ibandla leli ngo-2023 ngubani. So ke singathi ke sokulama provinces amane, iMatoele North, iMatoele South, iBulawayo kanye neMidlands. Sezitheke uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozamela ibandla leli kukhetho oluzakwenziwa ngo-2023. Kodwa abantu bakhonana bathi hayi phela ngabakhuluma ngokunye, hayi ukuthi bakhulume ngakhona ukuthi uzabamela. So bona bafuna ukuthi kulungiswe umnotho. Badla phela ingqoqo zomlomo ngakhuluma abantu abaningi. So ke sifisa ukuthi sizwe ngani ukuthi lithini wadaba lolu. Singakhohlwa ukuthi ke siya live streamer uhlelo lolu ku VOA Studio 7, VOA Shona, le VOA Ndebele. Nxa ufuna ukuthi sixhume, usishaye kathi sicingo ku 001 202 619 2077. Yekunjalo futhi.
Ndizo zvo hamawadi vatereri nevatariri. Nyaya tiri kukurukura nezvayo ndeye musangano wechigumi nesere kana kuti 18th annual people's conference musangano wezano PF uri kuitirwa kugoromonzi gore rino mudunhu randinobvawo ini randakaberekerwa remashonaland east ndokuri kuitirwa musangano uchange uchitanga mangwana kusvika musi wa 15 uchiitirwa pagoromonzi high school tinonzwa vakuru kana kuti vatungamiri vemusangano vachitaura iwo kuti zvinangwa zvegore rino kana kudingindira regore rino rakanangana nenyaya dzekusimudza upfumi hwenyika hanzi itai zvinoita kuti zvibude yakona kungorovera mbeu pasi musingazoteera kuti muonawo zvamera here zvasakurirwa here ndozviri kukurudzirwa nedingindira regore rino remusangano uyu asi vazhinji vari kuchema nenyaya yekuti hongu musangano uri kuitwa nguva iyo zvinhu zviri kuenda kumawere munyaya dzezveupfumi hanzi the economist on a free fall nevamwe vari kutaurawo vanoongorora nyaya idzodzo ndozvimwe zviri kutaurwawo nemusangano iyo kuti vachange vachikurukura zvikuru nenyaya dzezveupfumi wenyika nekuti tinonzwa vachitaura ivo kuti hanzi zvemigodhi ndozvinenge zvichinyanyonyi tariswe ino kuti ndokune kwangowanikwa bandiko rinenge rangotsigira nyika zvikuru kumigodhi ikoko nyaya dzekurima chikara riri kuseka wenyika zvakare mvura haisi kunaya saka ndezvimwe zvezvinhu zvinofanira kunge zvichikurukurwa nezvazvo panyaya yemechanization yavari kutaura kuti mechanizing paya paya kuti shandisaiwo mishina kana kuri kwekubora mabhol moisa mvura dzekudiridzira zvirimwa zviri muchidiridzira ndozvimwe zviri kutaurwa izvozvo kuti patsvagwe nzira dzinoita kuti nyika isimuke kwete kungoti no gore rino hakuna kunaya hatisi kukohwa handizvo zviri kutaurwa izvozvo tanzwa kuti nemumwe wevadare vedu tina vafarai maguhu vanove mukuru wesangano recenter for natural resource governance vari kwamutare wamaguhu tinogamuchirai muchirongwa chedu
tinotenda mazvita manheru
Dai watinotenda. Maybe I can start by throwing my question in English for the benefit of my colleague Gibbs. He is sure nice ngono. Yes.
Okay. You can go ahead.
Yes, Mr. Magu, we are looking at the ZANU-PF 18th Annual People's Conference to be held in Goromonzi, Mashonaland East, starting tomorrow until the 15th. What can you say about this conference?
I think it's a sad conference looking at the political situation and the economic situation unfolding in Zimbabwe. And knowing that the delegates who are gathering in Goromonzi are motivated by self-interest and they don't care whatsoever about the ordinary Zimbabwean. So it's a space that they have created for self-preservation. This conference has been held annually for decades. But Zimbabwe continue to sink deeper and deeper into the black hole. So whatever they are going to do there, it's not going to affect the ordinary Zimbabwean. It's about them sharing the spoils and protecting each other, aligning themselves with the center of power so that they get the privilege to continue pillaging the nation whilst the people are dying in hospitals, because the hospitals are dysfunctional. Millions of Zimbabweans are waiting to get a passport to leave the country and go to another country. So that's why I say it's a very sad conference because it's a gathering of people without a conscience.
Mm. Thank you so much, Mr. Maguhu. I think we are now joined by our other guest, Mr. Joseph Chuma, who is the ZANU-PF Central Committee member. Welcome to our show, Mr. Chuma.
Good evening. How are you?
I'm good. Gibbs, you can start.
Yes, Mr. Chuma. So tell us a bit about the annual People's Conference. What's going on from today up to Sunday?
Well, the annual People's Conference is a yearly event that we always undertake as a party, as an APF, where we go there to meet and deliberate on issues that affect everybody, the ordinary citizens of Zimbabwe, economically, politically, and any other way. And we have always come up with resolutions that are meant to stay ahead and run this country in a positive trajectory. But while we have been doing that, we have always had an unfortunate situation, which I'm hoping that probably this year, when we speak about it, probably in the thematic committees that are going to be set up, we are going to have, we are going to see some implementation probably happening in the coming year, whereby we have discovered that all our resolutions, all our policy directions that we turn out in these conferences and even Congress, never or are hardly implemented at government level. Because you must remember, as a party, we can sit down, we can be called the ruling party or the governing party, but there are people that are assigned or that are supposed to then implement things that we churn out from our respective congresses or conferences. So those people are the civil servants that then work directly in government. And the unfortunate thing that has always been happening is that we are not exchanging the party and the civil service. The party is trying to pull to a certain direction with a certain vision, but the civil service is doing totally the opposite of what the party is trying to direct. And now then there becomes a conflict of interest and things don't
work out. Briefly, Mr. Chuma, what's the reason for that? Why are the civil servants not doing whatever you want?
The major reason, basically, is the political choices that people have. If you have taken interest in our political field, you discover that most of the urbanites who are the civil service people are the voters in town, and they basically vote for NDC in Zimbabwe. And then now, when we bring our policy to the implementing government, they know that implementing those policies then will render their party useless and it will throw them into some oblivion sort of a status. Because you must remember, Zimbabwean people are not really politically minded. If things were moving well, it would be done. I'll give you an example. From 1980 to about 1999 or so, we never even knew who the reserve bank the governor was. Because everything was smooth and moving well. We started knowing the governor of the reserve when it has gone on time, because now there's some problems.
Mr. Chuma.
So the Zimbabweans really do not care who is the highest officer doing what, as long as things are being delivered and things are moving well. So the NDC right now does not want things to normalize, because once the things normalize, I can tell you now that they'll be just going into political history, because nobody will care anymore about all these things, and people will start going about their normal business.
Yes, just a bit.
So
yes.
That creates a problem for them. So now, for them to remain relevant, they must always be causing chaos and making sure that things don't move the way they are supposed to move. And that's why we are not getting the way we are supposed to get.
Let's leave it at that, Mr. Chuma, and then we'll come back to it. There are so many issues.
Yes.
Maybe.
Maybe we can bring in Mr. Magu. Vamagu, manzwa vachuma wachi tsanangura. Mamirira akaita urongwa wemusangano wawo. Asi vazotaura nyaya yekuti kunyangwe bato ravo riri kuedza kuenda mberi kune vari kudonzera kumashure zvikuru vashandi vemuhurumende nevagari vemaguta. Ipindura itinzwi.
Zvinorwadza mashoko ari kutaurwa nevachuma yekuti vari kupomera macivil servants kuti vari kuita zvematongerwo enyika. Vanhu vari kutambira mari iri less than 30 US dollars per month. Vekuti havachakwanisa kuenda kubasa kunyange vachida. Havasi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo nekuda kwekuti hurumende haisi kuvapa mugoho wekuti vanokwanisa kuti vararame upenyu huri normal. Saka mashoko avachuma anokupai samari yekuti zvavari kunotaura kugoromonzi ikoko hazvisi kuzosunungura nyika nekuti already vari mudefense mode yekuti isu hatina mhosva. They are pointing fingers at the MDC. They are pointing fingers at the civil servants. They are pointing fingers at everyone else. But huori waparadza nyika ino havasoda kutaura nezvavo nekuti hunobata ivo kutsvaga ng'anga neinobata mai. Chinhu chaparadza Zimbabwe icorruption, iprivilege yekuti ndisu takasunungura nyika ino, saka tine kodzero yekuibhinya, yekuiparadza nekuti ndisu takaenda kuhondo. Saka ndati inini musangano uri kuitwa kugoromonzi musangano unosuvisa zvikuru nekuti musangano wevanhu vasina conscience, vanhu vasina moyo. Havanei nekuparara kuri kuita vanhu nekuti zvipatara zvisiri kushanda. Nekuti vana chiremba vasi kupiwa mari vari kuzi vari kuita zvematongerwo enyika, manesi vari kuita zvematongerwo enyika. Saka ndo saka tiri kutaura kuti kuenda kunodya, endai vaziva zita ravo, endai munopembera masimba aminawo munoapemberera zvenyu muchidya mafizhongo mukana wenyu, itai zvamunoda. Asi chokwadi ndechekuti unhu hwenyu hunorwadza kana munhu achitarisa kutambura kwaita vana veZimbabwe nekunyepa nhema dzamunotaura muchipomera zvinhu zvisiri izvo. Inonyatsa kuziva kuti mbavha dziri kuba madiamonds kwaana Maranga, iko zvino izvi kwakauya makambani akawanda atizive kuti makatora kupi. Imi ndimunoziva vari kumura upfuri upfumi hwenyika. Asi treasury haina mari, vanhu venoende kumabhengi havana chavanoona. Every day
titambire tine muteerera apinda muchirongwa aramba henyu muri parunhare wamagu gives. I think we have
silo mama ke usikatele nyati econgweni lapha. Manyati kunjani?
Nyatira tirelinjani
siyaphila khulu kunjani Botswana?
Hayi Botswana izulu liyana
ye galine sibili sidla amakomani phela
zakhulu manje sesikona ngani kuba lo monakalo ngale Pretoria South Africa.
Oh ye ukhanya ngazane sibili kulamanzi anzima. Ye so nxa sikhuluma ke ngodaba lolu lwe annual people's conference yabadlalezana PF phosela koko lapho mamdlulo.
Hey na vele into eziphathelane lezana PF ukuthi angezi understand ukuthi babe bevele benza umbuthano wokukhuluma ngani. Ngoba nje phela ilizwe liphelile labana abantu akulalutho abalikwanisa yedio athisi abantu bayafa ezibhedlela akula bodokotela akulalutho lukhona abantu bayafa ngendlala. Yabo. So elami nje ngingaliphosta khonapho nge-annual people's conference yabo leyo ukuthi andake ngahlangani bakhulume nje ngokuthi bayekele bake ba-stepe down nje okweminyakanyana noma engu-5 bazavuselela futhi phambili.
Sizwile njalo lokuthi sebekhethe umongameli emasomnanga goko ukuthi nguye ozabamela phela ukhetho kula 2023. Unobona njani khonapho?
Anti phela vele bona bafuna into ebashuthisayo bona nothi eshuthisa abantu. Ikubona belokhu bemkhethi ukuthi abamele ngoba bakwazile ukuthi ngaye bazakwanisa ukurobha njengalokhu kwakusenziwa umgabu. Umgabu wayehambe ekhethwa kuphela yonke indawo ukuthi abe phambili ukwenzela ukuthi bemsebenzise ukuthi abe phambi kwabo ukwenzela ukuthi bakwanise ukuvela bona ngoba ngamasela phela abantu bezampiyo. So lapho kungatshontshwa khona kabazwisisi bazwisisa lapho bona abashuthiseka ngakhona. Angazi ukuthi la bantu phezulu eminyaka emingaka abashuthiseki ngenxa yayo abantu belamba kangaka abantu bethwele nzima eZimbabwe.
Hayi siyakuzophosela ukugcina mamdlosi.
Mina ndlela mele ukugcina ikucela ukuthi kani indaba bengakhe bestep down kodwa nje kweminyaka engu-5 nje kuphela labo besibone ngenye iparty eyi-opposition ukuthi kuzahamba nje. Sike sazwiswa inhlalakahle ngithambirayo kathi esimanje sizamthatha ngakomunye ozasicelela idola phela le-America ukuthi abantu sikwanise ukuthi that is sisekhathi sike sijabule ngoba yikho injabulo ekhaya.
Hayi siyabonga kakhulu ke mamdlulo ongathiwena kusasa ma.
Ngiyabonga mstati.
So that is Ms. Katele Nyati, she's in Botswana. She's saying that, you know, they are holding this meeting when people are suffering, people don't have any bread on the table, and most people in rural areas and urban areas, you know, don't even access food. So she's saying that even doctors are on strike, and there's so much chaos. She says, instead they should have convened a meeting and discussed their departure, you know, instead of strategizing for the near future. They should actually... Okay. Step down for 5 years.
Let's hear from
5 years only. Eh?
Let's hear from Honorable Chuma.
That's right.
Honorable Chuma, there is also that opinion from one of our callers who added to what Ms. Nyati just said, that was it not possible for ZANU-PF to suspend its annual meeting or conference in solidarity with the suffering masses of Zimbabwe? You can go ahead and respond.
Well, there's a problem in our country right now. We all know that there's a lot of suffering happening. Hospitals are not functioning properly. The food situation is in dire straits. We've got serious drought problems, water, and so forth. And therefore now, for ZANU-PF to then suspend this endeavor and sit back would actually be more detrimental. This is the time when we need to come together and put our heads together. And this is the time when we need positivity from everybody who is Zimbabwean and patriotic, who is supposed to be saying, no, let me put my 2 cents on the table to contribute towards the alleviation of this problem that we have. While we are going to this conference, we are saying that we should always be open to positive criticism, to contribution from every angle, be it from the NDC itself, be it from the religious sector, be it from the business sector, wherever, whoever has anything to contribute positively to help alleviate the situation that we are facing, will be very much welcome now. So this is the time when ZANU-PF really needs to go and sit down and say, let's introspect. Even if it is our problem, if there is a problem within us, let's be able to consciously selflessly say to ourselves, what are we doing? If one of our brothers or sisters is doing something wrong, this is the time to say, let us point them out and make them realize that whatever they are doing is costing the name of the whole organization is ZANU-PF. Because most of the things when they happen, when people become corrupt, when people begin to steal and do all sorts of evil things and hide behind the name of ZANU-PF, ZANU-PF itself as a party does not benefit anything. But instead, those loot go to those individuals' pockets and their families. So it becomes unfair, therefore, for ZANU-PF, for a member like me, who is a ZANU-PF member, very staunch, dedicated, who has never benefited from any corrupt activity, but then still I'm painted by that same bright of somebody who is now building a 50-bedroom mansion somewhere in Borodo. It's very unfair when I say in a simple location among the people, and I see the suffering every day. When there's no water, I'm part of them, I'm there. I'm seeing that there's no water for sure.
Thank you so much.
This is the time when ZANU-PF has to come together and we say, let's call a spade, and where there's something wrong within ourselves, let us correct it. So that's definitely, this endeavor is crucial. It is needed.
Thank you, Mr. Chuma.
To approach it with the honesty.
We'll come back to you, Mr. Chuma. Let's bring in a caller. We'll come back to you. And I also give Mr. Magu the opportunity to respond to that. Tinemuteereri, tinamukoma Simbarashe Mbofana, varu South Africa. Magadi mukoma Simbarashe.
Aiwa tinofara mukoma mwize mwizewe ikoko.
Aiwa tiruapenyi muridunhu uripi ku South Africa.
Ndiri kuno kumafikeng, kuno kundoka ndiri kumafikeng South Africa.
Mafikeng, ino yanyozikanwa nezvechii Mafikeng?
Mafikeng inongozikanwa nezvekungo zvemaindastri chete hakurimwe chinhu kunoko kundibve nekubotswana kakugwenga uku
kumaindastri ndokunongobva zvizhinji ikoko aiwa tinotenda zvikuru tipei pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Aiwa, ndatenda zvangu ndoda kuti ndiko pfungwa dzangu pamusoro pemusangano uyo uri kuzoitwa kuGoromonzi uyo. Musangano uyo kuitawo vanoita asi chaunoburitsa chaizvo chaizvo according neekonomi yezimbabwe hapana chinobuda. Tikada kuti titarise pane misangano yakawanda yakatokosha kudarika iyo yakaitwa. Imwe yacho yainzi afamba aenda kwakati Munangagwa ari kuzoya nezvakati heyo asi hapana kana chabuda. Uyuyo hauna kana chimwe chete chaunoburisa ende zvavanotaura zvokuti kwai kuZimbabwe uku kunofanira kuita kana dai hurumende yanga iri hurumende chai chai vangadai vachitochera zvibhorani zvokutoisa maprojects vototi kana sokuti mamiche kuti community yakati kandi village yakati chibhorani chenyu ichitoita cheprojekt voita kana zvimahoti least zingato asina vagari ve Zimbabwe kuti vangawane kurarama pane misangano yavanenge vachiita vachiita sekuti inogona kubatsira vanhu kuti vanhu vakwanise kuzviita vega Zimbabwe nyango uine njere dzekuita chinhu pake muZimbabwe hauna stati yekuti uitire chinhu chacho muZimbabwe ndo maonero andiri kuita kuZimbabwe zvakaomera vanhu vese veZimbabwe dairi padhauni chai chai pacompletely Zimbabwe.
Asika mkoma Simba mabohoro azere mumatunhu akawanda muzano PF hurumende yavo ikuchera mabohoro amuri kutaura iwayo maprojects tiri kuona vamwe vakatopinda mumaprojects akasiyana siyana ekurima chaivo.
Maprojects acho akutaura ekurima iwayo kuti mabohoro azere asika ngatitarise kuti azere kunzvimbo dziki uyezve kuri kurimwa chii nokuti zvinogona kungonzi mabhozi azere kuri kurimwa asi chiri kurimwa chacho chiri kubuda hapana plus maketi yekuti kana vanhu vacho vachinge varima havana kwokutengesera zvinhu zvacho ndo imwe nyaya yekuti hombe iri kunyanya kubata vanhu kuti nyango vakaita maproducts avo kwekunotengesera kwacho hapana zvati zvinongorohwa neinflation zvinosara zvoisvika pakuibva zvakatopera kare mumunda. Mari yacho haichakwanisi kutodzoka kuti ukwanise kutenga futi mamasidzi ekudzoka futi again mumunda hazvichatikwanisiki nokuti inenge yatorohwa neinflation mudakara.
Nati
ngaite ngestabilizer inflation neeconomy yenyika kutira kuti munhu ukatanga kuinvesti ndichako unoziva kuti after 3 months kana iri mbeu yangu paicha mature ndichakwanisa kuwana profit yezvakati because unotanga waita macalculate usati watanga kupinda pabindu. Saka iko zvino chakuitika ndechekuti ndikacalculate nhasi for example ndikatanga inini kuda kupinda mumunda kana kuti ndikastata ne 1000 RTGS kundichiziva kuti outcome yangu inofanira kunisvitsa kana kuti pa 15,000 at the end 15,000 iye haikwanisi kutondidzosa mumunda.
Thank you so much. Maita mukoma Simba rakaita tore rimwe mutereri. Thank you so much. Yes, that's a Simba Rashe Mbofana calling from Mafeking, South Africa. He's saying let them do their conference, but nothing will come out of that. Yes.
Yes, no baba out of Shaba Ekwani. Baba Shaba, kunjani?
Ngiyaphila baba ningani?
Siyaphila. Ubona njani umhlangano we annual people's conference webandla lezampf?
Into ezingasizi ngalutho njengamanje angikoni into abayenzayo njengamanje bakhuluma ngokuthi ama-provinces wonke athethe ekakhula ngapha emathebelelendi akhethe umnangagwa into ejwayelekile le ngoba ngisakhumbula ngesikhathi sikamgabe bakathi kujika isikhathi sokuthi ngaze wawuyilanda i-conference kuthiwa wonke ama-provinces aseugrace mgaba bemu-vice president so into yayizana ngazi bebakhetha bebathatha abantu ababili abathathu bethi hhayi kubabamele abantu yiko vele ukulala ilizwe ngoba kula democracy.
Singathi wena ngofisa ukuthi ngaba khuluma ngani
ngesimo sezwenze ukuthi balilungisise libe izwe elingcono hayi lokho ikhona manje.
Akubatshele sibili siyakunika 1 minute batshele khonapho ngokufisayo wena.
Mina ngesifiso sami njengomntwana weZimbabwe ukuthi bonke abaphethizwe njengamanje abahlale phansi bezame ukubona ukuthi baphathizwe lesiyobise kwelinye isteji ngoba lokho kuyikhona akuhambisani lapho izolokhu liyizitekisa ngenxa yabantu abaphethe angazi lokuthi banayivision yokuthi bafuna ukwenzani basukaphi bayaphi ngoba uthe engenile kwi-government asiyiboni into ukuthi bayenzani lakwi-government besabe ukuthi bezilimite izinto abazenzayo kwi-government lakho kuhamba ngoba kuthiwa kuyahamba kuthiwa Zimbabwe is open for business asiyiboni lento abayihambelayo ngoba ipi umuntu lo yedwa osele wayiyivesezweni.
Hayi siyakuzwa shaba isikuzwile kakhulu mfowethu ungatinelwa kusasa
Yabo.
Okay, bye-bye. So that is Mr. Adolf Shaba. He said a lot of things here. One of them is, you know, he says ZANU-PF people are always going around saying Zimbabwe is open for business. But he has not seen even a single business person from outside Zimbabwe investing in the country. So he says, there's something wrong there. And then he also raised the issue of endorsement. He says, you know, there are some rich in state who have endorsed Mnangagwa as the presidential candidate for the party in 2023. He says this doesn't make sense. He says Mr. Mugabe used to do this something. Now is Mnangagwa doing the same thing. But so he says they are detectors.
It's not Mr. Mnangagwa who is doing it.
Yeah.
It's the ZANU-PF people.
Let's get it from Chuma.
Yes.
Mm-hmm. So Chuma, Baba Chuma.
Yeah, bro.
Now people are saying, you know what, this kind of endorsement of a leader as being a candidate for a certain given election shows that ZANU-PF is not a democracy at all. It shows that there's a lot of dictatorship. And according to Shaba, this was done by the late Robert Mugabe during his time, you know. And now it is being done when Mr. Mnangagwa is in charge of ZANU-PF. So he says all this is a big fuss. Can you respond to that?
Well, I would tell you that endorsing anybody is an act that is done by a group of people. So it happened during President Mugabe's time, and it's happening during President Mnangagwa's time. And really, I don't know why you are writing so much about it. I don't know why you are magnifying it so much now, because there's nothing sincere about it. If people say, look, we want to endorse so-and-so as our candidate for the next presidential election, it doesn't necessarily mean that it is going to be the status quo forever. Things can change. Like somebody said it last week, we endorsed President Mugabe, but just before we knew it, he was ousted in November. And another candidate. So that's the democracy that we have as an organization. We are free enough to say we are endorsing this person. And if ever there is any change, we are then also free enough to make that change. We say, no, we will change our mind. Now we are doing it. But for now, as ZANU-PF, we are content with the efforts that the current president, Emmerson Mnangagwa, is doing. He is definitely trying his best. He has tried to reinvent with everyone. He has tried to open up a space for everyone, although people will carry on throwing spanners into those works. But as a party, we are saying we are happy with that. So it's a sign of saying, no, we are happy with the effort that this person is doing, and we are just hoping that everybody would see that and probably return that favor, and we would probably be moving forward as a nation as well, not only as a party. So endorsing a candidate really must not be something that we are always going to start claiming and going to town about.
Thank you.
It's a personal choice within the party, and it can be changed for the foot within the party if we so wish.
Thank you so much.
The thing is, we are happy with the president, we are happy with the scenario, with the status quo, and we are going to move in that direction. Simple.
Thank you, Mr. Chuma. Mm-hmm. Please just stay on the line. We have another caller, Simon Chitanda. Magadi Mkoma, Simon.
Hello.
Hey, Magadi Mkoma.
Ndiripo Magadi Zeng.
Ndirumpenyu matopinda mshurongwa muri kupi?
Ndiri ku South Africa ujoke.
Johannesburg, South Africa.
Yangu bana.
Iri kunaya here mvura ikoko?
Eh, hey, mvura yanaya week loss but now inenge yapera manjana.
Yadzikira.
Yeah.
Ile gai kunaye tiri memunda, tipe ipfungwa dzenyu pamusoro penyaya tirukurukura.
Eh, ini panya yeZimbabwe zvandinongwa zvinoda kungoitwa ndekungo kuvhura maindustry.
Mm-hmm.
Wa two, kudzokeswa US dollar kusvika tava nemari iri stable. Because ungasimbo chinda mari, mamwe asine RTGS, mamwe ana bondi, zvadai. Zvichiborana zvekutaura izvi. Ndizvo zvobata, okay, angari mane munhu achasina mainputs. Nakati, takatarisa kuno kunyika kuna South Africa vanhu vatorima, vanoshanda, vanotenga mahupfu, chichi. Vanhu vanorima vanhu vane mapurasi. Mupanzisizvo. Saka inini pfungwa dzangu ndezvekuti wakuvhura maindustry. Tiwe nemari yakadzikama. Nekuti zvinongoita na mukoma wedu avo kuti vanongotengera vanhu mota, chichi. Kune nherera dzekutambura, vanhu vakubereka vakuru vasina kana mari, vasina pekutangira. Vari kutambura. Saka chichokuona kwangu wakuvhura maindustry ndoko kuti zviito zvina.
Aiwa, tinotenda, ndofunga ndo dzimwe nyaya dzichakurukurwa nezvadzo kumusangano wezanu-PF. Ndotonzwa kuti dingindira racho riri kutarisa idzo nyaya dzekurima, dzezviwanikwa, nyaya dzekubvura maindustry ikoko. Ndofunga ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutariswa nezvazvo. Thank you so much, Mukoma Simon.
Ya, tinotenda. Imwe chimwe futi chechipiri, kunyika kwedu kune madiamonds akawanda, kune goridhe rakati. Asi mari yachinomboenda kupi? Magoridhe akafa kuZimbabwe.
Okay. Thank you so much. Thank you so much. Mkoma Simon is calling from Johannesburg. He says what ZANU-PF should think of is opening up of industries, bring back the US dollar until the local currency is stable. And he also talks of farming. He says in South Africa, many people don't have fields.
Yeah.
They just go into the shop, buy mealie-meal and whatever they want because the farming is vibrant in South Africa. And also he talks of natural resources like diamonds and gold. He says those things should be committed to repairing roads, infrastructure and all that. But where is the money going? I think Mr. Magoo raised that issue before. Let me bring in Mr. Magoo. Mr. Magoo?
Yes.
Yes, I think you've heard what our callers were saying and also what Mr. Chuma is saying. Your thoughts?
Yeah, and I have comment upon sort of the Kutuwa Munangagwa because you know, to nominate for the new candidates in 2023. It's barely 1 year after an election. In the election year 2018, Panama promised my Shinji Akaitwa Munangagwa. But it was news, meaning what you have to say that to implement my promises, our email. Hati yao, yakuto manyane campaign ya 2023. Ko implementation, nuzo itwa rini, kana nye,
Inenge iri kuti tsedzei vamagure gaitona kuti nhare inenge inogadzikana richimbotora muteereri rambai muri parunhare tinzwe Gibbs, I think we have a caller.
Yes, Satu Steli sabuyela kuva vamagure. Steli, unjani fonini kona po?
Hey, ngiyaphila njani ba?
Siyaphila mfowethu, akuphosela kona po isikhathi so esesingane sesithovile mpicha.
Okay, mfowethu. Hey, yazi ngibona inkinga lapha kule elizweni lethu lapha. Ubaba uMnangagwa lapha ekungeneni kwakhe lapha ube ngenele ukuseva ilizwe leZimbabwe kakhulu. I think that was the first priority why engenile esikhundleni. So far I think ungathi ufe obsessed ngebandla lakhe nangamandla akhe lokubisela umbuso wakhe ngo-2020 kuZANU-PF instead of abheke ilizwe leZimbabwe okuyilo alingenela phambili kuyi-first priority. Ilizwe lisenkingeni kwamanje. Kumele alifake phambili ngaso sonke isikhathi. Siyabheka nje lezi zinto esezenzile njengamanje wabe busy ubhekene nemgwaqo ubhala amagama akhe. Kuyabonakalisa ukuthi indaba ye-priority lokuyishupha eZimbabwe. Laba bantu sekungathi baku-obsessed ngokunjani ngokubisela amandla abo kuphela embusweni, ukugcina amandla abo embusweni beyibandla leZANU-PF instead of ukuqhubekisa ilizwe lethu siya phambili.
So ke wena ufisa ukuthi nga wenzani khona manje uMongameli?
UMongameli kumele abheke inkinga lezi ezibhekane lelizwe kumanje. Kathesi odokotela basenkingeni ezibhedlela izinto kazihambi kuhle. Isimo somnotho asimanga kuhle kumanje. Abantu bagcwele ngaphandle kwamazwe. Ayisikho ukuthi abantu bayajabula ngaphandle kwamazwe. Kodwa kabala option. Ilizwe kalihambe phambili. Inkinga zelizwe kazihambe phambili. UZANU-PF bazocampaigna isikhathi sesikhona ilizwe selihleli kahle. Ukuze bakhone ukuyina amavoti abantu uma befuna ukuyina amavoti abantu. Kodwa kwamanje ababheke ilizwe.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu ungathi nokusasa Steli. So that is Mr. Steli. He says Mnangagwa was supposed to be in power in order to tackle problems that are being faced by the people. But he says now he is focusing on renaming streets and roads. He is focusing on contesting the 2023 presidential election. So they must stop campaigning for the next election and focus on what is affecting the people.
Okay.
So he says basically even this endorsement and all that is not good at all.
Okay, I think Mr. Magoo is back online, and this time I think the line is clear. Mr. Magoo, maybe you can continue. Just put it in English for the benefit of our listeners and viewers. Yes.
Yeah, my point was that in barely 12 months ago, Zimbabwe had a general election. President Mnangagwa made several promises to address the health sector, power, food security, many other things. But now already his supporters, his party, is already thinking of the 2023 election. No time for implementation, no question about fulfilling the electoral promises that were made in 2018. And I can bet my last dollar that when they meet in Goromonzi,
they are not going to ask him or hold him accountable for what he promised to the people of Zimbabwe. It will be scapegoating. It will be finding excuses, blaming the civil servants for being political, blaming the MDC for creating all the chaos in the country. And they will not hold him accountable because they are always in a permanent election mode. And that's how ZANU-PF has successfully destroyed Zimbabwe. It's because they only think about power and power retention, nothing about development. That's why this country is an abyss, because they don't talk about development. The development of the country is not a priority. The issue of the doctors who are not working and the nurses, and also the impact this has had on the Zimbabwean people. I don't know how many people are dying every day today because the hospitals are closed. That is not an agenda to ZANU-PF. The most important thing is, how do we retain power? And how do we use that power to enrich ourselves and not to develop the country? I really think they should be ashamed of the state in which Zimbabwe finds itself today.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Magoo. Please do stay on the line. We have a caller at Namkoma, Chris Barnare. Yeah, Baba.
Hey,
Baba. Taskera, Baba. Munukulu mafutika.
Aiva, na taura.
All right. Taura it is.
Anandiri kuda kumatakara mairiano neje mchangano wari kutawara kuti wari kutawara mchangano. Kindi chingira nina kosha mika edu dai wanyanya kutari sama ondengi kutara mchangara mchina mato kutara shese wanu wari kutambura wari kurwara wari kushika pakungo fapasina wanu bachira yo wari kurwara neje kita mchangano yu kina msoro wa hita za kutara wakita kutara mika mashakira ya hita. Kindi dai watu hondi wa taura mairiano nukukadirika zini kutu sando za kanaka nukuti yei wabereki wedu tafu takutoshaya kuti tochitakura nevaberekere kubuda kunguuya nawo kuno kune dzimwe nyika kudai kokuti kunozoitawo mazimbodhi yakudai.
Asi kamukoma inini ndichikopindura hangu ndingori chipoko ndichipindura hangu handisi kuti ndiri kutsigira ZANU-PF kana kuirova nemupini ayo. Handiri kune mapazi akasiyana siyana anonangana nemaministri, maministri anangana nezvipatara vanoitawo zvezveupfumi vanoitawo zvei. Kana mapazi iyo achiita basa rawo, zvingatarisa here musangano weZANU-PF kuenderera mberi?
Ya, zvinokwanisa kuti zvibati musangano uende mberi, bati zvinhu zvinovanyanya kukosha kuti vatange kutarisa zvinhu zvinoda vanhu, ruzhinji rwavanhu kunyanya vaite zvinotarisira vanhu vasati vamboita misangano yavo, nokuti misangano vangaita asi vanenge vachitodzimbira zvironda pane zvimwe zvironda pane vanhu, because vanhu vangaungane vachitaura zvimwe zvisinei nezvokuti dai vanhu vararama sei, mari dzagadzirwa. Because chakanyanya kushata mukati menyika yedu inhau dzatinoona isisi inyaya yekushaikwa kwemari, inyaya yekuti vanhu vehurumende vanhu varimasivose vanhu vanyandotyo uku vachadzidzise havachaite sekaa ndozvinhu zvinotambudziko ranyanya kushata runoda kutanga ragadziriswa vasati vatanga vamboita zvimwe zvese zvarikuita izvi. I think vakatanga vagadzira kuti madhokuta aende kubasa zvese ndochikamu chiri kuti icho chakanyanya kutarisa vanhu kuti dai vayamurwa nacho ichocho.
Thank you so much, Mkoma Chris. Muri kufona muri kupi?
Cape Town,
South Africa. Thank you so much. That's Mkoma Chris is the South Africa, Cape Town. He says, well, there's nothing wrong with ZANU-PF holding its annual people's conference, but what it should do first is to address immediate needs first before holding such a conference. And the needs are like making sure that hospitals are functioning, there are drugs in hospitals, and all the other requirements that people demand day by day.
Let's get back to
Baba Ndlovu.
Ndlovu, Yes, kuluma kono kuge ukuthi ibandla zanu-PF lilomhlangano omkhulu eliwenza khona ngale Koromonzi annual people's conference njalo ke ngase ukusikhangela kanye ngazani ibandla lelithi uMongameli Emmerson Mnangagwa ngozalimela ukukhetho kwa 2023 siyabona ukuthi kumele abanye sebe endosile Matabeleland ibulawayo ngobulawayo kuzobuya le Midlands kuyazani sebe endosile bathi ngozabamela so ke konke konoko ke ungathi ngamafutshane sebe
lokho kubonisa ukuthi mhlambe ngendlela mina engibona ngakhona kungaka kukhona okushaya amanzi ngoba masi siyabheka ukhetho lusesekude okwamanje ukuthi singakhuluma ukuthi sokungaqala ukuendoza ama-candidate ka-2023 so ngicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona bona abantu abakhona kwezanu-P F abakwaziyo okwenzakala phakathi kwezanu-P F yikho nje ubona nje kusuka lento efana naleyo ngoba uyazi ukuthi mhlawumbe ma kule nto ezovela mhlawumbe abayaziyo bona efihlekile engakaziwa abantu ukuthi mhlawumbe ukhona omunye mhlawumbe layo ongafuna ukuthi agaqelele leyo position ephethe ngumnangakho sokungenzeka ukuthi ubonakale kusenzeka into efana nalezo ngoba kebe kwezama khona ukuthi bahle babonise ukuthi no thina sihamba naye asihambi nawe yikho isikhathi esiningi ngalo bento efana nalezo kukhona nje okusamanje sizokuzwa kuzovela amaduze sizokuzwa
hayi siyakuzwa Ndlovu sibongile kakhulu ungathini lokusasa mfowethu
ngiyabonga nami
yes so according to Mr. Ndlovu he says there's something that is happening in ZANU-PF. It's not only that these are clear endorsements.
Mm-hmm.
Says somehow maybe there are some kind of there's some kind of friction in the party.
Mm-hmm.
So some people want to say obviously there's only one set of power and that is Mr. Mnangagwa. Mm-hmm. That's his thoughts.
Let me go to our caller before we go to Mr. Chuma. We have Donald Mambo. Mkoma Donald Magadi.
Zipo mkoma Jongara mkoma Gibbs na mkoma Mtunga Mrichego.
Ayi watu wa mwese wa penyu. Muri guta ripi zviye ku South Africa?
Ku Rustenburg. Pati se nikuna mkoma watanga kufona ari kumasikeni.
Oh, Rustenburg.
Not West Coast.
Ah, okay. Tipe yo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Hapana. Hapana chinobuda mkoma Jonga. Vanongoungana kuti vadye havo. Sezvavagara vachiita. Asi chinobudira kuvana veZimbabwe chatingati chine pfunduso. Hakuna. Misangano imanyu makonvare makongresi egore pagore aya takanguva takamaona kubva vamugati varipo but outcome yakabuda vanhu vachita takaona kana one vachiita maresolution avo vachiti heta endoza president vamuningi vamugabe kubva vachiita mugabe vachinzi maprovinci esr10 aendoza vamugabe asi hatina chatakaona chakanyatso kubatsira vanhu ava zviri kuona ndo zvakakuita futi kuti vakuti vamunangagwa 2030 vakundikana kugadzira zvinhu zvidikidiki zvakapromisa zvidikidiki
zvimwevatanga
nokutokoniwa
dzimwe nguva hamuzvioneka mukoma Donald because hamusi muzanu-PF saka hamuzoona kuti zvavaindosa zviri kufamba here
mukoma kana nyika ichina kanonakira munhu wese webato rinenge rakarichitonga nebato rinenge richipikisa kana nyika demtiona zvoita nedzimwe nyika kana kwamuri ikoko ndofunga munozivisa kuti kana uri president wemunhu wese ari munyika akangovhotera neasina kukuvhotera manje sitin yavo yemuzanu ndeyekuti kupanicha akanozoguma akupanicha futi nevamwe akavhotera ndo zvinotozoshamisa asi kana uri president wakangofanira kuti uri baba wevana vose mwana asingahune mwana anoteerera uri baba vavo vose
okay
saka ava zvanoda kuita zvinova hazvina pfunduso mukoma Jonga Koromonzi ikoko vanongobvako kungonoungana vavazhe ende pamwe vanhu vanozoona vachienda kunosemba nokuti vane zhara ese kunzi mukaona misangano ndova kune nyika dzinenge dziri nani havanyanyi kutomboteerera zvepolitiki vachinoita kuzimbabwe nechoti vanosenga vanhu vanobva kuchiredzi kuti vaine Goromoni
but
ndovanhu vachoda kunozha kuroungana kuti vahe nokuti vanhu vane zhara muzimbabwe
ndonhengo dzavo zve hamene kana mava makateerera pataurwa navachuma kuti vakawanda vemumaguta vanonyanyoda kutsigira mapata anopikisa saka rutsigiro rwavo ruzhinji ruri kumaruwa ikoko saka vanhu ivavo kuti vakwanise kusvika kuGoromonzi vanofanira kutotakurwa vachiuyiswa kumusangano tinotenda zvikuru mukoma Mambo maregai tipe mukana kuna vachuma timbonzwa vachipindura vachuma mbotipai mhinduro tinzwe neshona kuti zvataurwa izvi nezviri kutaurwa nevateereri vamwe vari kuchema kuti ZANU-PF iri kuungana munguva yekuti dai nyika yanga ichiendeswa mberi vata gore rinotorekedza kuita musangano tombotarisa matambudziko ari muzvipatara kushakwa kwemishonga nzara yapinda munyika tonzwa kuti vanhu vanodarika 7 million vakatarisana nenzara hombe gore rino tipe ifungwa dzenyu acho.
Ndinotenda. Chino chinorwadza zvikuru ndechekuti vanhu takutaura kunge nyaya yekuindoza va president wedu ndochinhu chagati chikunotaurwa kugoromonzi. Let me tell you right now kuti nyaya iyi ndeimwe yenyaya dzakawanda maresolution dzakawanda ari kuiswa nemaprovinsi achaenda kunokurukurwa nawo kugoromonzi kukomplex kuyakuya. Akawanda chaizvo. Saka iyi ndeimwe yacho and it doesn't mean kuti kuti ndeyo yakatonyatsokosha futi kufira gini. Because vanhu chavakaunzwisa ndechekuti kushaika kwemishonga kuzvipatara kuri kuafecta mamembers ezanu PF futi. Madoctors kushaya ubasa kuri kuafecta mamembers ezanu PF futi. Saka inyaya itori priority chaiyo chaiyo muzanu PF futi tinyatsofunga kuti ko kegadzi dzekei hwina sei nyaya ino iyi. Because ukatarisaka it's not kuti hurumende haaisati yambotira kuita anything about nyaya idzi. Nemusi wesaturday panapa takaona president vechisangana nemacollaborators wana chirwido kuharare kucity sports fend vechitaura nyaya dzekuti aiwa kubvira izvezvi so takutodzosera nyaya dzaidziya dzinonzi nechirungu masubsidy zvinoita nehurumende kuti zvinhu zvireruke mumabasic commodities anoshandiswa nevanhu vese zvinhu zvinongofanana neupfu vana chingwa vana cooking oil vana sugar nezvinhu zvakadaro because vanga vatozoona kuti aiwa handi zvinhu zvokumirira mangwana saka ukati isusu tiingotarisira za2023 chedhatitaka zvanhasi it cannot be true because as we are going we are fishing tiri kugadzira zvinogadzirika nhasi munowu ndosaka upfu hwakabviswa from $100 to $50 but ipo payakaita kudaro unobva ona umesatani chaiye akumhanya kunotenga hupfu yavo hwese muzvitoro wobuda ipapo akutotengesa mumisika yedu iyi mitema iyi pamakona apa pamikoto nema-80 bonds but iye atenga nema-50 bond mutei musupermarket umu uri kuzviitirei izvozvo. Then ipapo futi unobva wanzwa kwakushogwa zanu PF kwakushogwa hurumende but hurumende yaita its part the slash prizes for you kuti aiwa tikuona kuti apa takakanganisa apa because vamutuli pavakabvisa masubsidies yes vakavabvisa for whatever reason but president vakati chero wabvisa apa shamari apa takukanya apa takukuwadza vanhu apa ngatidzosere zvinhu izvi kuita kuti tirerutsire for ruzhinji vevanhu because vanhu ivava vari kusafa vanhu vezanu PF vanhu vemubc vanhu vezimbabwe saka hurumende yatoriacta there and there but somebody somewhere akutokanya zvinhu zvacho izvozvo unotoshaya kuti manje toita sei kuti tihwine nyaya iyi because kune vane vanhu who are always thinking of evil vanongofunga kuti tochiuraya sei chinhu ichi chinhu ichi hachifanwi kutombomuka kana kana but hurumende haingofungire mangwana inofunga even for today ndosaka ndati nini nyaya yekuindoza vapresident inongoratidza kuti isusu as a party we are focused you might think kuti pamwe pane frichin even pane frichin so what isusu takuti aiwa tinoda kustabilisa ship yedu because tinati kana ship yedu ikazostabilisa then that way we can now focus on even better and more productive things but kana ship yedu ichida kuroka then tatadza kufunga zvinhu zvatofanwa kunge tichifunga
thank you so much
saka tagadzisa pamusha pedu panapa then tangotarisa kuti chienda pati hatina kumira kugadzisa zvinhu zvinogadzirika madoctors aya aoffers vakawanda even one of our citizens vastan masiwa pavakatova offer something but instead kuti vaone chakanaka neoffer
vakutoshoraini
short term tatadza kuti titi haiwa let's accept the offer yatri masiya iyi maybe kana takusvika paend yacho apo tinogona kurenegotiata
iwo
vastan masiyavo vanogona kut.
Thank you, Mr. Chuma. Please do stay on the line. Gibbs, yes. We are now, I think, rushing to the final minutes of our show. But
yes,
just
Yes. Now, Stanley Love, Uti Bafunanje, Wenza is Kuniseko, so Uti, our positions are Abe guaranteed. Abafuna ma surprises, so Sondele Uketo. As for rescuing Zimbabwe, as Koshen and Akoloko, Baba Tulaba, Bafunanje, Uti Benze, Abafunayo. Nga ubatshela ukuthi ulendlala bakutshela ukuthi lakudala eBhayibhelini kwakulendlala ngesikhathi iBhayibheli libhalwa babhala ukuthi kulendlala So to tackle it, they don't care for the people.
Of the people, yeah. Mm. I just wanted to read a quick statement, a statement from the Department of Registrar General's Office.
Mm.
And in fact, it's from the government, Home Affairs Minister, Kazembe Kazembe, has issued a statement. Mm. And the statement is giving the department powers to deal with passports.
Mm-hmm.
For those in the diaspora, yeah, they are saying because of the problems the country is experiencing on the side of passports, Zimbabweans in the diaspora, they feel that they may need urgent care on that side.
Mm-hmm.
So they are saying the government has therefore authorized the department to charge $318 for passports in respect of those in the diaspora. The applications will be prioritized on urgent basis. Further details on the implementation of this decision are being worked out by the Civil Registry Department in consultation with other stakeholders. Saka mashoko achangobuda gurukota rezvemukati mukati menyika vakazembe kazembe vanyora statement yandaverenga chidimwi vachitaura nenyaya yematambudziko ari kusanganikwa nebazi kunyaya dzemapassport. Hanzi kune mapassport akawanda kubva gore rapera muna August anosvika 359,000 backdating from August 2018.
Mm-hmm.
Saka kuti vange vachikwanisa kubatsira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanofanira kunge vaine mapassport ari valid nguva dzese.
Mm-hmm.
Hanzi vana veZimbabwe vari kunze kwenyika unenge uchibhadhara $318 kuti ukwanise kunge uchiwana passport nekukasira.
Iye njoko wetula lapa kutonga kuti uhulumende kuti nxa lifuna mapassport lise diaspora so amen tiri bhadhara 318 munyanga munye.
Mm-hmm.
So nxa ufuna passport nako ke kubaya kuluma singazi kuti likhona ipepa lokuti by print kumbaliko asazi konapo nxa kuti singapheta kuhlelo siye kubaba uMaguyu. So Mr. Maguyu, are you still on the line?
Yes, the report.
Just briefly, you know, when we are summing up here, just give us your take on what you think ZANU-PF will come out with that will help the people of Zimbabwe. Just briefly.
Absolutely nothing will come out of that conference in terms of the people of Zimbabwe. It's very internal. It's about self-preservation. It's about abetting corruption, you know. So it's a gathering of people whose hearts are in the wrong place. I was going to expect that they are going to come up with something tangible about how to make our hospitals functional again so that they can save lives. But if you realize that they even went on to fire the doctors, instead of saying, let's come, let's talk together and find a solution, they fired them. That clearly tells you they don't care about the people. And it's how many weeks ever since this strike by doctors started? We are talking about 3 or so months now.
Mm-hmm.
Hundreds, thousands of people have died, and the leaders, they leave the country, they go and get treatment abroad. So that tells you that expecting anything from ZANU-PF, oh, my goodness, I don't know. You know, you can expect anything from anyone if you expect anything to come out of that conference.
Thank you. Thank you so much. Mr. Chuma, briefly, you know, what are you going to come up with?
This conference is definitely going to come up with a lot of positives. And I hope one of the positives will be on implementation of resolutions that ZANU-PF comes up with from provincial structures going up. It's very unfair for anyone to want to then pile everything and judge us wrongly, especially when it comes to the issues of doctors. The government tried all its level best to negotiate, renegotiate, and do everything possible to have the doctors come back and resume duty, because we realize that people are suffering, and it's members of ZANU-PF as well that are suffering, that are affected. It's members of the MDC, it's the Zimbabweans in general. So definitely, government never shed on its laurels when it came to that issue. But the issue is that there was another hand that was playing games within this issue of the welfare of the doctors and the state of our hospitals and everything. And I wish that hand could be withdrawn and let these things be natural.
Thank you so much, natural, Mr. Chuma.
There's no one who is going to be able to stay for 3 months without a salary.
Thank you, sir.
Be able to be affording to go to town and do demonstrations.
Thank you very much, Mr. Chuma. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Frey Maku of the Center for Natural Resource Governance. and Mr. Joseph Chuma, the ZANU-PF Central Committee member. Standing office keeps Chuma in Washington, D.C., saying, let's meet again next time.
And I'm Jonga Kandemiri, hoping you stay well. Until we meet again here on Studio 7 Live Talk.